Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 21 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nemakumi maviri 320.
Zvaitwa izvi nehurumende yeZimbabwe zvinoita kuti ZEC itadze kuita basa rayo nemazvo. Nokanganisa marongerwo esarudzo idzo dzinozopedzisira dzisina kuchena, dzisina kufamba zvakanaka, dzisiri fair, uye dzichikanganisa utongi hwegutsa rezhinji demokrasi.
Hurumende inokurudzirwa kupa Zimbabwe Electoral Commission mari yekuti igadzirise matunhu sarudzo dzisati dzaitwa.
Chatinovimbisa ndechekuti kam 2023 political party inenge isina kupushira kuti madzimai angari 50% tichamobilisa madzimai nowandu hwavo kuti vasavavhotere, nekuti tanoita kuramba tichingopushira nekuwaridzira varume maZambia isu tisingapindiwo maleadership positions. So vanofanira kutozviziva kuti kam 2023 semadzimai hativavhoteri kana vasina kumake sure kuti isu semadzimai tichawanawo 50% maleadership positions ese.
Women's Academy for Leadership and Political Excellence inoti ichakurudzira madzimai kuti asavhotera mapato ezvematongerwo enyika asingapi madzimai zvigaro zvakainzana nezvavanhurume. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nemakumi maviri 320, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vaviri kumanikaland nekumasvingo. Nezuro vanhu zana nemakumi manomwe nevana 174 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana nevatatu 143. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevanomwe 87 vafa nechirwere ichi, Bulawayo ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi matatu nevana 34 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezviviri zvine mazana matatu ane makumi maviri nevashanu 12,325. Vapora munyika vachiita zviuru gumi zvine makumi maviri nevana 10,024. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinokurudzira hurumende kuti ivone kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ine mari yakakwana yekuona kuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation sarudzo dzisati dzaitwa. Sachigaro weZESNI vaAndrew Makoni vanoti vanotyira kuti sarudzo dza 2023 dzichatadza kubuda zvakanaka nekuti ZEC haina kupiwa mari yakakwana. Vanokurudzira hurumende kupamidzira mari muhomwe yeZEC vachiti kuganhurwa kwematunhu kunofanirwa kuitwa nguva ichiripo kuti pasazove nemutauro mushure mesarudzo.
Zimbabwe Election Support Network haina kufara nemari yakapiwa Zimbabwe Electoral Commission mubudget yakaturwa yegore rinouya.
Chii chamusingafari nacho apa vaMakoni?
Tikatarisa budget iyi, ZEC yakapuwa mari inosvika 2.3 billion, inova mari shoma shoma kwazvo. Takatarisa mari yayanga yakatarisira kuti basa rayo rifambe zvakanaka rokugadzirira sarudzo zegorera 2023. ZEC yanga yakakumbira mari inoita 12,4 billion. Asi sezvandataura yakangopuwa chete 2,3 billion. ZEC yakati mukutanga kwemwedzi uno kana tichikatondera yaida mari inosvika 12 billion kuti ikwanise kuita mabuy elections aya akapostponewa kana takaendeswa kuberi. 12 billion kureva kuti mari yavaikumbira mabuy election chete chete yanga yakatowanda zvakanyanyisa kupfuura mari yavakapuwa ye 2,3 billion.
Chikuru chezvamunotyira apa ndechipi?
So isawo chirongwa chokuganhura matunhu chedelimitation. Chirongwa ichi chakakosha. Ndoo chinoita kuti tizive kuti tine maconstituency mangani uye muconstituency imwe neimwe mune vanhu vakawanda sei. Hazvizotarisirwe kuti mamwe maconstituency anga ari makuru mamwe ari madiki. Zvinenge zvichida kuti maconstituency kana basa iri rokutara matunhu redelimitation aitwa zvakanaka, maconstituency ange akada kufanira, akada kufanana. Kana pachisiyana pachiita musiyano muduku chete ndozvinotaurwa neconstitution yeZimbabwe. Tinotakatarisa zvakare mubudget iyi, chirongwa chokugura matunhu ichi chedelimitation chakangopuwa chete mari inosvika 1,7 billion. Inova mari shoma shoma chaizvo tikatarisawo zvakare chikumbiro chemari inoita 8,6 billion. Chinotarisirwa kuti ndo mari yakafanira kuti chirongwa ichi chedelimitation chifambe zvakanaka.
Munoti kuhurumende vamakoni?
Zvaitwa izvi nehurumende yeZimbabwe zvinoita kuti ZEC itadze kuita basa rayo nemazvo. Tinokanganisa marongerwo esarudzo idzo dzinozopedzisira dzisina kuchena, dzisina kufamba zvakanaka, dzisiri fair, uye dzichikanganisa utongi hwegutsa ruzhinji demokrasi.
Imimi seZESNY moita sei nazvo?
Saka seZESNY tinokurudzira kuti parliamendi isapasise bhajeti iyi semamiriro yayakaita. Asi kana bhajeti yapasiswa zvayo, tinokurudzira zvakare kuti nechimbi chimbi pange pane supplementary budget inopuwa kuti mari yemaelections iwedzerwe. Basa rakamira remabuy elections rikwanisa kuitwa, uye basa redelimitation iri rifambire mberi. Kwangosara makore maviri chete tatove musarudzo ra 2023. Saka haisi nguva yokuti tidududze, haisi nguva yokuti zvinonokerwe. Basa rinofanira kuitwa izvezvi.
Avo vange vari sachigaro veZESNY vaAndrew Makoni vari parunare kuHarare neStudio 7. Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence kana kuti WALPE rinoti richakurudzira madzimai emapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana kuti vasavhotera bato risingape madzimai hafu yezvigaro zvayo muparamende, mumakanzuru nemune dzimwe nzvimbo munomirirwa vanhu. Mukuru weWALPE Muzvare Stavile Dewa vaudza Studio 7 kuti iyi inyaya hombe inofanira kugadziriswa nemapato ezvematongerwo enyika pamwe chete nehurumende dzimwe sarudzo dzisati dzaitwa.
Isusu seWALPE nemamwe maWomen's Rights Organizations handifunga kuti pane chatisati taita izvozvo kuratidza hurumende kuti hatisi kufara nenyaya yemadzimai mashoma ari kuwanikwa achipinda muzvinzvimbo zvepolitics semakanselers, maMPs, even macabinet ministers chaiko. Takaita zvese kunyora mapetitions, kuita mabreakfast meeting navo, kuita mameetings navo, kuita kumacha kumutauni. Hatina chasina kuenda kumacommunities kuengeja mapolitical parties, but chokwadi ndechekuti zvavari kutoita zviri kutiratidza kuti havabelieve kuti madzimai anokwanisa kutolida. Havatobelieve nekutorespecta kuti even though tirisu takawanda muZimbabwe 52%, hatino right yekutozvimiririra.
Basa rese ramuri kuita iri sei zvichemo zvenyu zvisiri kunzwikwa. Chii chiri kunetsa apa?
Chiri kunetsa ndechekuti environment yacho panoitika ma elections inenge isina kunyatso mira zvakanaka kuti madzimai anyatso participate mune zvakanaka. Madzimai anenge achirohwa, achitukwa, achirepwa, achisungwa. So isusu tiri kungokumbira kuitika constitution yedu zvaingori clear. Kana political party ya election time ichiendesa list rema candidates angava ema MPs kana ma councillors. Kana pasina madzimai 15% list iroro rinofanira kurambwa nezeke. But sezvazviri izvo zeke harina simba rekuramba malist iwayo nekuti haisati electoral act haisati ya alignwa ne constitution.
Zvimwe zvamatimaita mukuedza kuti nyaya iyi igadziriswe ndezvipi?
Isusu sewapi izvozvi takatoendesa president kucourt izvezvi tichitotaura the same thing kuti aiwa president vanosungirwa nemutemo weZimbabwe kuti varespect pavanoappointa cabinet yavo voisa madzimai 50% varume 50%. Nyaya yedu izvozvi itori pamberi pedare. So ticharamba tichingopusha but chatinovimbisa ndechekuti come 2023 political party inenge isina kupushira kuti madzimai angari 50%. Tichamobilize madzimai nowandu wavo kuti vasavavhotere nekuti tanoita kuramba tichingopushira nekuwaridzira varume maZambia isusu tisingapindiwo maleadership positions. So vanofanira kutozviziva kuti come 2023 semadzimai hativavhoteri kana vasina kumake sure kuti isusu semadzimai tichawanawo 50% maleadership positions ese.
Avo vange vari mukuru wewaupe muzvare Stabile Dewa vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sachigaro veMDCT mudunhu reAmerica vaDan Moyo vanoti iyi inyaya inofarirwa zvikuru nebato ravo.
Handioni kuti pane chinhu chakaipa nenyaya yavari kupusha iyi. Because discrimination kuvakadzi yakanyanyisa pazvimbo zvakawanda ndoziva hangu kuti iprocess zvayo because nyangwe even kuamerica ikoko kwatinogara tinoona kuti vadzimai vari representation yavo inoshota. Democracy I think inotivanda kuti kuve neequal opportunity for all including vakadzi ende 50% isusu bato retu takatozoiisa muconstitution yacho saiyo kuti tiri kuaspire kuti kuve ne 50-50 representation and nanhasi tiri kupusha. So inini ndinonyatsosapota gurupu iroro revadzimai ivavo kuti vafosere mabato vetu muno muzimbabwe kuti adaro aise 50-50% gender equality iri important ndokuti zvinhu zvibhalanse ndokuti zvinhu zvizoendere mberi zvakabhalansa.
Avo vange vari Sachigaro veMDCT mudunhu reAmerica vaDan Moyo. Zvichakadaro, Sachigaro weMDC Alliance mudunhu reAmerica vatawanda dzokora vanoti vanotsigira Walpe mukuti mapato ese asingapi madzimai zvigaro zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvizavhoterwa.
Regai titange nekukorokotedza organization iyoyi nekuti dos notodiwa chaizvo chaizvo zvavari kuita. Ini ndinomira navo veorganization iyi ende ndinomirawo zvakare nemadzimai kuti madzimai anofanira kupiwa kodzero yavo yakafanana nevamwe. Hanzi mawomen's rights, mahuman rights. Hatiregedzei kudzvanyirira madzimai nekuti madzimai. Tiri mumusangano medu meMDC Alliance ndiri mumwe wevarume vanotomira chaizvo chaizvo ndikaona madzimai achidzvanyirirwa kana kuti achida kusasabvurwa kuti vasapinde pazvinzvimbo zvavanonge vachifanira kupinda. Madzimai ndo anoita kuti nyika ifambe irambe ichienderera mberi. Asi kana pasvika pakunzi pachidyiwa husi nemukaka kana kuti vachipinda pazvinzvimbo unoona vachidzvanyirirwa. Ndo vanoshandiswa nevarume, ndo vanoshandiswa nehurumende, ndo vanoshandiswa nemasangano ezvematongerwo enyika kukambena vachinoimba, vachipfekedzwa maZambia, vachiwaridza maZambia, vachitambiswa kukongonya, vachiita kuti kunzi vafadze vanhu, vanhu vafarire mumwe mutungamiriri wenyika kana kuti ngana nangana. Asi kana pavasvika pazvinzvimbo vonzi ngavaende uko. Madzimaiwo zvakare ndo anoona nhamo kana nyika isina kumira zvakanaka. Ndo vanoita kuti vana vaende kuzvikoro, ndo anobikira ana baba ndo anonopatarika kutsvaka kuti mumba mudyiwe kana zvinhu zvaoma mumba havangofa vakaregedza vana vachifa nenzara ngakuitwe 50% ngakuitwe 50-50 totoona nyika dzichitobudirira tikaisa madzimai tofanira kutoisa mitemo yekuti mapolitical parties ese kusanganisira hurumende ngaiite 50-50 zvakataurwa navamunangagwa svondo rakapera rekuzvekuti 30% izvo kutomhura madzimai kutotukirira madzimai vari kutotaridza kuti ZANU-PF haina basa nekodzero dzemadzimai zvachose saka inini ndinosapota ndinomira neorganization iyoyo iri kutaura kuti ichaita kuti ikambeni against maparties anenge atadza kupa kodzero 50%.
Sachigaro veMDC Alliance mudunhu reAmerica vatawanda dzokora vari parunare kuNorth Dakota neStudio 7. Tichakuunzirai pamire mamwe mapato panyaya iyi patinenge tavabata. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maswera sei paStudio 7. Makadi iko vashamarari nese ini ndine chikumbiro changu chendinoda kuti mundizadzisirewo pomunotaura marizauti evanhu vari kubatwa necorona kusanganisira munyika yesouth africa zimbabwe nekuamerica ikoko ndaikumbirawo zve kuti mutaure nemarizauti ekunyika kwakatangira corona kunova ndekwe kuchina tipotowo tichiona kuti zvakamira sei zviri kufamba sei kunyika kwavo nekuti ndo kwachakatangira ndatenda sitande muhlanga ndiri papretoria po
makadi vana jonga kandimire nevamwe vose ini hangu ndii ndinonzi ngenasi ndiri pajohannesburg pasouth africa ndoda kukwazisa vose vanondiziva kusanganisira nenyama cheni development group kwozouya nevagari vepanyama cheni vese ndichitini vaine gore dzva rakanaka nekrismasi yakanaka ndatenda zvangu
vana mukoma tanonoka hwange mukita sei apo parisei uko kunyika kwedu uko tatambura munyika kudya nokonze zvironda zvichikonzerwa neivava vanoti ivava vanozviti ndivo varidzi venyika zvinhu zvatiomera vakomana vana chiwenga vanoshungurudza mukadzi ane vana naye shuwa mungativo kuita were ikoko kuramba uchipinzana mumatare nemukadzi wakakuzvarira vana uchimuomesera kudaro atitinendi yapa mukadzi wake handiyo ngaasadaro munhu wavice president.
Mamukasei vana mukoma tanonoka wati apo vana joka pandimire nekatsvadzi kangu mavhelasi apo ndokukwazisai mose ndoda kumbotaura kune uyo major street anonzi Ngoni Nduna ngazviyane nekubata nyaya dzemaopposition kana vanopikisa chihurumende chiripo nokuti takatomuona kare wakatoumwa wakatumwa nezano mai wee ana ezimbabwe toperera mumajerere unonyimireko vanhu mabheu asi achigona kupa mpavha makororo anobava kapakata futi achizonyima havo vanenge vachingopomerwa kunzi vakabasa vasina mumboo hwacho ngavapiwo mabhero vafugwe nemhepo pazhe takubirawo ndiri kudo kusouth africa ndiri kareji ndiri papretoria pakatiza nhame iri kumusha uko munangagwa washungurudza vanhu nero chete tinotonga chete nanelson chamisa tosvika
sora sei pastudio 7 pano vana mukoma wande mose zvenyu vanangomatanonoka tinofara nenhau dzamunotipa isusu panapa ndinonzi jesu kubva pacape town apa asi vakoma mafira aakuita vanhu muzimbabwe futi nezviya zvokuti vanobatwa neurwere hwakanyanyisa vanhu vazhinji saakutoda kutisanganise munamato izvi tisarega zvinhu zvichingoti hatichingoti takapedza munamato akomana panobatwa munamato because zimbabwe inotopona zvaine munamato because hamusisina mwari muyama vana satani vanhu vanopona nechisatanism kuona zvinhu zvinoitwa nezvinhu zvemuzimbabwe mafambiro azvinoita unotinyatsoona kuti chokwadi zvotode mwari because kana tikarega futi vanhu aivavo vechirwara vechifa
tisikati munamato ropa ravo zvodanwa kwatiri saka ngatiite munamato tibatsirane nehama dzimwe dzose dziri kushayikirwa nehama dzavo vamwe vacho tongo namatira vanorwara kuti vaporeswe because hatina mishonga zvinondoziva zviri kuti nevanochikora vanotitadza kupiwa mishonga yakakwana saka ngatiite munamato varume tinokumbira vanhu vaite munamato vanyatsogonya chaiko kuti munamato because havangatizivi vana ndangikira vana munangagwava kuti tinorwara as long as mhuri dzavo dzichingopona hapana zvitingatindoto zvezimbabwe tinoziva tose saka ngapaitewo munamato varume tinokumbira kuti vanhu vaite munamato zvakanyanyisa kuti tiponeswe tatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika uye nekumhoresa hama neshamwari dzenyu pakrisimisi negoredzva muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica mushonga wenhomba kana kuti vaccine wekudzivirira COVID-19 unogadzirwa nekambani yeModerna wakatanga kuendeswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana muAmerica nezuro svondo vanhu vachitarisirwa kubayiwa mushonga uyu nhasi America yave nemishonga yenhomba miviri panguva iyo chirwere ichi chiri kuwedzera muAmerica nedzimwe nyika tabata Dr. Simbiso Ranga kuti vatiudze kuti mishonga iyi yakasiyana sei uye kana vanhu vachibvumidzwa kusarudza mushonga wavanoda pamishonga miviri iyi
mishonga yewefizer newemoderna yese yava available muno muamerica in terms of distribution system it seems like in the past week mamwe magovernors ari kuti manumbers emavaccine vials avanga vakapromiswa anenge akaita mashoma but federal government iri kuti it's a temporary breach it's not something that's permanent or long term saka but otherwise zvipatara zviri kutambira mishonga and slowly maworkers emuzvipatara ari kuwana nhomba
mishonga miviri yakasiyana zvakadini
difference iripo ndeyekuti Pfizer vaccine yakagadzirwa nePfizer Moderna yakagadzirwa ne Moderna and working with National Institute of Health which means it was more directly funded nema American citizens and the other difference in there kuti Moderna vaccine ma conditions kana kuti atingati ma temperatures ayo kuchengetedza vaccine anenge the traditional ones ma regular refrigerators should be able to accommodate vaccine ye Moderna compared kune ye Pfizer inoda ma much lower temperatures saka ma places aya like wekumaruwa kana kumwe kunopisa kwekuti havana ma refrigeration system akasimba they are likely to be using way Moderna uyu
vanhu vanokwanisa kusarudza here kuti ndinoda mushonga uyu kwati ndinoda mushonga uyu
I think at this stage it's about availability. Since I know zero, hurumende yemuno muAmerica yakati about 20 million doses are available between Pfizer and Moderna before the end of the year. I think the target yavainayo ndeyekuti vanhu vashandi vemuzvipatara vema healthcare vakwanise kuwana mushonga uyu saka I think from what I understand hatisatasi capacities yekuti people can choose between the two because right now zvipatara zvine Pfizer chete and I don't know kuti parikiswa Moderna vachaisa as a choice here kuma kuzvipatara zvatogara zvavane Pfizer kana kuti vachati since Moderna iri more easily usable toiisa kuzvipatara zvakati wandei especially zvemaruwa and so forth saka in terms of choice I think at this stage is too early to tell but I think kunana March April tava ne more availability maybe people will be able to choose I'm not sure
avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7 nyama dzangu kushusha ndino kuziva musataura nyaya iyoyo Oliver Mtukudzi munoshusha sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu nemakumi maviri 320 hurumende inokurudzirwa kupa Zek mari kuti igadzirise matunhu sarudzo dzisati dzaitwa Women's Academy for Leadership and Political Excellence inoti ichakurudzira madzimai kuti asavhotera mapato asingapi madzimai zvigaro zvakaenzana nezvavanhurume. Tasvika kumagumo vechirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.